Chingoramba imaka mira, kana mchikwanisa, hapo tiku kota misa misure edu, kutitinamati. Baba ve kudenga vanudikanwa. Tinotenda maniro anwe. Nukuda kwe uyu, mumwe. Mukana zewo kuuya pamwe. Nukuunza ilo livangeli la Jesu Kristu. Rinobwenya, rinoshamisa. Tinokutendai nukuda kwe kuti. Anoramba ali mumwe chete, zuro, nasi, nukusinga peri. Tinokutendai nukuda kwe vanu ava vaungana kunze kuno. Munguva ino iyi. Yokutonora kunyango zvakadaro. Vaine tarisiro yavo iri huru, vachitarisa, vachitenda kuti tichapiwa chimwe chinhu chinoshamisa chichibva kuna Mwari. Tinouya netariro iyoyo Ishe kune musangano woga woga. Tinokutendai nokuda kweshumiro usiku hwemarimuzuro patabhanakeri. Tinokutendai nokuda kweshumiro yezuro manheru uye neshumiro yanhasi patabhanakeri. Tiri kutarisira iko zvino kune izvo zvamakatichengetera isu usiku hwanhasi. Baba, tinoziva kuti munhu wese anogona kufambisa maoko ake, anogona kuvhura mapeji eBhaibheri, asi pane mumwe oga anokwanisa kuriita benyu uye rive remazviro kwazvo. Zvino ndimi, zvino Baba, tiri kutarisira kwamuri kuti muite izvozvo manheru ano. Tiropafadzei kunzira dzose. Mwoyo yedu izere kwazvo nomufaro apo tichiona nguva ichisvika patichasangana naye chiso nechiso. Uyo watakada tikararamira makore ose aya. Vakatendeuka vatsva, vakawanda Ishe, vakaitwa. Tichinzwisisa kuti momo huru makumi mana kana makumi mashanu vachazenge vachibhabhatidzwa muzita renyu mangwanani kubva mushumiro yamanheru apfuura. O Mwari, tapota endererai mberi. Tinonamata kusvikira mbeu yose yakatemerwa yaMwari yaona chiedza chevhangeri vapinda mudanga. Tinokukumbirai kuti mutivanze seri kweshoko manheru ano. Tipofumadzei nezvinhu zvenyika uye muite kuti tione Jesu. Dai pakave nechiitiko chepagomo rekushandurwa pakati pedu manheru ano, kuti tisaone munhu kusara kwaJesu bedzi. Tinozvikumbira nemuzita rake uye nokuda kwekubwinya kwake nokusimbiswa kweevhangeri yake. Amen. Mungagare zvenyu pasi. Ndichatendeudza maikrofoni iyi kana desiki iri zvishomanani kurutivi kana zvakanaka kuti ndikwanise kuona mativi ose eungano. Ndinodaira kuti ndinokwanisa kuve nemamaikrofoni aya padivi apa. Ndizvoka, zvakanaka, mirai zvishoma. Tiri kukwazisa kubva mune auditorium huru yacho pano manheru ano, shamwari dzedu dzokuArizona, California, Texas nekwakapoteredza kwose muUnited States nenzira yerunhare. Izvi zviri kuenda munyika yose, shumiro ino, manheru ano, nenzira yerunhare. Saka tinovimba kuti Mwari vachatiropafadza. Muri kunzwa here shure uko muauditorium iri kuruboshwe? Zvakanakai. Vachange vave kuongorora urongwa hwerunhare kuti vaone kuti huri kushanda zvakanaka here. Munhu wese ari kufara here manheru ano? Saka zvose zvakaringana. Ko, kurutivi rwuno? Amen. Ndiri kufara kwazvo kuona kuti mose makagara zvakanaka. Zvino mangwana manheru, kana vanhu vakaramba vachiwedzera, pachange pane runhare ruchashandiswa rwuripo manheru ano. Ndinofunga kuti vamwe vacho variko zasi kutabhanakeri. Zvino mangwana mangwanani, shumiro hadzikwanisi kunge dzichiitirwa patabhanakeri, nokuti ano kunenge kune uyo anogadzira maruva ikoko achishongedza muchechi kuitira muchato mangwana masikati. Zvino vaendesa shumiro dzamangwanani kunoitirwa kuchechi yamarado mumwe wevatinowadzana navo kumusoro uko pamugwagwa kuno 62. Zvashambadzirwa here? Zvashambadzirwa. Zvino kana kukafashukira kumusoro ikoko, tinozotora vamwe vose vasara zvino totumira mumwe mushumiri zasi kwehama Junior Jackson, zasi kuClarksville. Chikonzero chekuva nayo kwehamaradio pedyo nepano. Uye tinogona, uye takafunga kuti zvinokuitira inyore. Zvino taizogona kushanda nazvo neimwe nzira. Zvino ivai nechokwadi chokuva nerubhabhatidzo rwose rwuya mangwana, uye ndinotarira kuti kuchave nezana kana maviri achawedzerwa kune vari kuzobhabhatidzwa mangwana. Uye zvino mangwana manheru handifarire kufanozivisa chinhu nguva yacho isati yasvika, asi umwe usiku mushumiro kana rimwe zuva ndichada kutaura pamusoro pechidzidzo chokuti Merikisedeki uyu ndiani. Nokuti ichi chidzidzo chandinofunga kuti tiri kurarama munguva apo zvizaruro izvi zvinova zvaive zviri mubvunzo, tichidziika nemuzera raiva muchinda uyu. ndiani. Zvino ndinotenda kuti Mwari ane mhinduro kuti iye aive ani. Vamwe vakati huprisita, vamwe vachiti mambo, vamwe. Asi panofanirwa kunge chero bedzi pangori nemubvunzo, panofanirwa kunge pane mhinduro kune mubvunzo iwoyo yacho chaiyo. Hapangaiti mubvunzo pasina mhinduro kutanga. Zvino tiri kuvimba kuti Mwari vachatiropafadza manheru ano kubva mushoko ravo patinenge tichiriverenga. Zvino imi mange muine Bili andiudza kuti ndikuudzei kuti mange zvechokwadi muine kubatirana kwakanaka nevanhu pano vanga vari muchirongwa chekupakwa kwemota, mapurisa nezvimwe zvose. Rambai makadaro, izvozvo zvakanyanyisa kunaka kwazvo. Zvinotarira kuona nguva zvimwe munguva iri pedyo apo zvichida taizokwanisa kuunza tende kuno muguta. Zvino toiisa kumusoro kunze kuno munhandare yebhora. Apo tinogona kuzogara kwenguva refu, pamwe mavhiki matatu kana mana, murumutsiriro nguva dzose. Zvino pano hatimbonyatsozivana, ndipo patinofanira kuoneka. Tave kuenda zvino, tobva taenda zvakare. Asi ndinoda kuuya ndogara kwenguva refu kwazvo. Imwe nguva apo unokwanisa kugara, zvokuti hatizovhara usiku humwe kana huviri, asi kungogara ndichidzidzisa masikati neusiku, masikati neusiku, zvichingoenda zvakadaro. Pamwe mumwe munhu anongoenda onopa huku chikafu, wokama mombe, wodzoka zvakare svondo rinotevera racho, woenderera mberi neshumiro. Ndinozvida izvozvo, saka Ishe ngaave nemi. Zvino ndisati ndaenda pamwe svondo mangwanani kana svondo usiku kana imwe nguva mune imwe shumiro, ndinoziva kuti mose makatomirira kunzwa mharidzo pamusoro pezvokwadi yekuroorana nekurambana, rinova rimwe rematambudziko makuru muzuva ranhasi. Uye ndingori nechokwadi sekumira kwandakaita pano. Ndinotenda kuti mhinduro yechokwadi iri mushoko raMwari, uye ndinotenda kuti ndizvo zvandakavimbisa kuti ndichazozvidzokera. Zvino ndinodayira ndichiziva sekuziva kwandingaiti ndinoda kuva neimwe zveshumiro muno muJeffersonville musi wesvondo yepaEaster, uye tichakuitira shumiro yemambakwedza uyezve svondo yeEaster. Saka tichafano zvizivisa zvinotoedza zvichida kuwana auditorium kana zvichibvira kana kumwe kunhu kuitira svondo zvichida ndouya mugovera nesvondo. Ndinofanirwa kubhururuka ndouya ndobva ndadzokera, nokuti pedyo nenguva yacho ndinofanirwa kuzviongorora kutanga neurongwa hwandinahwo nehumwe urongwa hwangu muCalifornia. Saka zvino ipapo mushure neizvozvo ndinofanirwa kudzika kuAfrica. Ngatirambe tichitaurirana uye mutinamatirewo. Zvino manheru ano ndinoda kuti mumbotarisa kune chidimbu cheshoko raMwari chinowanikwa muchitsauko 4 chamutsvene Ruka, chitsauko 4 uye ndima 16. Dzinotanga Jesu achitaura, nhasi uno shoko iri razadzikiswa munzeve dzenyu. Zvino tinoda kutora kubva ipapo toona kuti shoko raMwari rinofambiswa nesimba zvakadii. Zvino tose tinogona kuona hurongwa, asi zvinotora simba rinofambisa kuti rishande. Tinogona kungofungidzira pamusoro pehurongwa hwemuchina motokari, asi zvinototora simba rinofambisa rinoita kuti mavhiri atange kushanda uye achifamba. Zvino Jesu aive adzokera kuNazareta, uku kwaive akurira. Tichidzika nemagwaro pano, tinoona kuti vakati, takanzwa kuti wakaita zvakati nezvakati uko kuKapenaume. Zvino ngatichikuonaka uchizviita muno munyika yako iwe. Jesu akati muprofita haashayiwe ruremekedzo kunze kwemunyika yake, uye ndizvozvo ndimo mawakakurira uri, umwe vanhu vanokuziva. Saka imomo aive nezita rakashata pokutanga kwazvo, nokuda kwekuti aive aberekwa asina baba vepanyika. Vaimudana kuti mwana weupombwe, kuti Maria aive nemimba asati aroorwa pamutemo naJosefa. Asi zvakange zvisizvo, tinoziva kuti hazvisizvo. Zvino pagwaro irori chakandikonzeresa kuti ndiise maziso angu pane izvi ndechimwe chinhu chakaitika munguva shoma yapfuura muPhoenix, Arizona. Raive riri zuva rokupedzisira reshumiro yandaifanirwa kutaura paInternational Convention yeFull Gospel Businessmen. Zvino mumusangano uyu paive nemuyenzi aive nesu aive ari bishop wekatorike anoviwe Children Rights Church Apostolic Catholic. Muremekedzwa mufundisi John S. Stanley OSD ndiye muarchbishop wepamusoro muUnited States muchechi yekatorike. Iri zvangoitika kuti ndiro kadhi rake uye nekero yake. Zvino aive muenzi weve Christian businessman uye ndaive ndambomuona ikoko nezuro wacho. Saka pandaive ndichitaura nemugovera manheru, ndinotenda kuti ndiwo, kana kuti mangwanani emugovera pakudya kwemangwanani. Zvino ini pandaive ndichitaura airamba akanditarisa. Ini ndokufunga murume uyu chaizvo izvo haasi kuwirirana nezvinhu zvose zvandiri kutaura. Zvino munoziva maigona maigona kungomuona airamba achisimudza musoro wake nokuudzikisa, asi handina kuziva chaizvo kuti chaive chii chaishanda paari. Saka masikati esvondo pandakasimuka kuti nditaure, ndaizotora chidzidzo changu pamusoro pemarwadzo okuzvara. Apo Jesu akataura kuti semudzimai ari mumarwadzo okupona mwana, ari mumarwadzo ekuzvara. Saka ini ndaizotaura kubva ipapo sekuti marwadzo okuzvara uri musoro wenyaya, ndichiti nyika iri mumarwadzo ekuzvara iko zvino. Yekare inofanirwa kutobviswa kuti itsva igone kuberekwa. Sezvakangoita mbeu inofanirwa kuora kuti ibuditse upenyu hutsva. Uye kuti marwadzo okubereka akarova nyika. Muhondo yekutanga yepasi rose yakave nemarwadzo akanyanya kwazvo, nokuti aive nemagasi ane chefu nezvakadaro zvaitopotsa zvakwanisa kuparadza pasi rose. Uye muhondo yepiri yepasi rose yakarohwa zvekare nemamwe marwadzo akatonyanyisa kusimba. Vaive vane nganunu huru uye zvakare nebhomba reatomiki. Haichakwanisa kumira pane mamwe marwadzo ekuzvara. Nezvombo zvezvitundu musere musere izvi nezvinhu nhasi uno, imwe zvehondo zvakare ichaikandira mumatenga, nokuti ipapo zvino inobva yaponeswa. Zvino kunozove nenyika itsva. Bhaibheri rinoti ichaveko. Pasi pemharidzo yemuprofita wose, Israeri yakava nemarwadzo okupona, nokuti ava vaprofita vaiuya panyika mushure mekunge varume vedzidzo dzezvinamato nevafundisi vainge vaisa chechi yose muchimiro chemasangano. Saka ipapo paizouya vaprofita ava panyika vaine zvanzi naJehovha, vaizunguza machechi aya yobva yava nemarwadzo okupona. Pekupedzisira yakave nemarwadzo okupona ndokudzika kusvikira yabereka mwanakomana weevhangeri, waive iro shoko pacharo raitwa nyama. Saka chechi zvemaziro kwazvo iri mumarwadzo okupona manheru anhu zvekare kuti ibereke mwanakomana, mwanakomana wamwari kuti auye zvakare. Adzidzi vezvinamato vose, urongwa hwedu hwose, masangano edu ose anyatsoora zvachose ari pasi pedu. Saka isu tiri mumarwadzo okubereka, uye mharidzo inobva kuna Mwari inogara ichikandira chechi mumarwadzo akawedzerwa kusimba. Asi mushure mechinguva ichazopona mwenga, zvichaunza Jesu Kristu kune mwenga wake. Zvino ipapo ndichifunga kuti murume uyu ainge apesana neni zvakanyanya. Zvino pandakasimuka kuti nditaure mharidzo iyi, ndakavhura Bhaibheri rangu kuti ndiwane peji yacho. Zvino mudzimai wangu akange achangondipa Bhaibheri idzva rikisimusi. Bhaibheri rangu dzaro rave nemakore 15, saka iro raive rabvaruka zvekupotsa rave zvidimbu. Mapeji acho nguva yose paraivhurika aive achibhururuka kubva mariri, uye asi ndainyatsoziva pekuwana gwaro roga roga. Saka ndinonzvera zvakanyanya muBhaibheri iroro. Zvino ndaive ndangotora idzva nokuti rimwe racho raive richiratidzika kuvera sakara kwazvo kuti ungaende naro kuchechi. Saka pandakatanga kuvhura kuna mutsvene Johani, apo paiwanikwa gwaro racho, ndakatanga kuverenga chitsauko 16. Zvino ndima yandaitsvaga yakange isipo ipapo. Saka ndakafunga zvinoshamisa. Ndakavhura zvakare, asi zvakadaro raisavepo. Zvino hama Jack Moore vanobva kuShreveport, Louisiana, shamari yangu yepamoyo aive agere ipapo, ndikati, hama Jack, izvi hazviwanikwe here muna mutsvene Johani 16? Ivo vakati, hongu. Zvino mupurisita uyu wechikatorike akasimuka kubva pachigaro chake kubva pane vafundisi vangaite zana vaive vagere paplatform. Ndokuuyapo pedyo neni ane hanzu dzake dzose nemagemenzi nemichinjikwa nezvimwe zvakadaro achibva anyatsosvika pedyo saneni. Zvino ndokuti, mwanakomana wangu, dzikama, Mwari ari kugadzirira kuita chimwe chinhu. Ndakafunga mubhishopu wechikatorike achindiudza izvozvo ndokuti verenga kubva mubhuku rangu. Zvino ndakaverenga gwaro kubva mubhuku rake ndichibva ndatora chidzidzo changu ndikaenderera mberi ndikaparidza mharidzo yangu. Shure kwezvo pandakange ndapedza akasimuka shure kwokunge ndabva achibva ati pane chinhu chimwe chete chinofanira kuitika. Shure kwazvo chechi inofanirwa kubuda mutsvina yairi mairi kana kuti tinofanirwa kubuda mutsvina iyo chechi iri mairi. Zvino chimwe cheizvozvi zvacho. Zvino ndaive munzira yangu kuenda kumba kudzokera zasi kuTucson manheru iwayo vana vaichemera sangweji. Zvino ndakabva ndamira kuti ndiwane sangweji pane kamwe kanzvimbo kaduku. Zvino mudzimai wangu akati, Bill, handisati ndambohuta huta zvakadaro muupenyu hwangu ndichikuona uchitambura kuvhura Bhaibheri. Ndokuti, hazvina here ukuita kuti usagadzikane? Ndakati, bodo. Ndikati, ndaiziva kuti pane pazviri pane imwe nzvimbo vakange vasingorina peji yacho imomo kukanganisa pakudhinga. Zvino iye akati, kuzvifunga kuti ndakakutengera Bhaibheri iroro zvairatidzika sokuti ziso rose imomo rainge riri pandiri. Ini ndikati, zvakanaka, hapana zvawaikwanisa kuita paive pakakanganiswa kudhindwa muBhaibheri. Ndikati, havana kumbobvira vaisa peji yacho imomo. Zvakanaka, ndakagara pasi ndokuritarisa zvakare raive rakanyatsokwana zvemazviro kwazvo. Asi chitsauko 16 chaigumira chikamu. Chikamu chacho chinongove mainji matatu kubva kuzasi uku nechitsauko 17 pane rimwe divi racho chichiita zvimwe chetezvo. Zvino nokuti raive Bhaibheri idzva, mapeji aya maviri aive akanyatsonamatirana pamwe chete. Zvino ndaiverenga kubva muchitsauko 17 pane 16. Saka ndakati, zvose zvakanaka, zvine chikonzero. Zvino zvingori zvakajeka sikukwanisa kwamungaita kunzwa izwi rangu. Rimwe izwi rakauya kwandiri richibva rati, akapinda muNazareta maakange arererwa achibva apinda musinagoge setsika yake. Zvino upurisita akamupa magwaro kuti averenge iye ndokuverenga Isaya 61. Zvino apedza kuverenga magwaro akagara pasi achibva adzosera Bhaibheri kumuprisita iro bhuku ndokugara pasi. Zvino maziso ose eungano akange ari paari. Zvino mashoko akakosha akabuda mumuromo wake. Zvino iye ndokuti, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Igwaro rakananga zvakadii kana mukacherechedza muna Isaya 61 kusvika 2 ndipo apo paiverengwa naishe. Isaya 61:1 kusvika 2, asi pakati pendima 2 yaIsaya 61 akabva amira apo payakati, mweya washe uri pamusoro pangu kuti ndiparidze gore rerudzikinuro, achibva amira. Sei chimwe chikamu chacho chaizounza kutongwa chaive chisinei nokuuya kwake kukutanga, asi kuuya kwake kwepiri, munoona, zvaive zvisinei neipapo. Magwaro haafi akakanganisa, anogara akakwana. Jesu akangomira apo pakangomirawo gwaro, nokuti ndizvo chaizvo zvaifanira kusimbiswa muzuva rake. Zvino mukuuya uku kukutanga, uya kwechipiri achaunza kutongwa panyika, asi kwete ipapo aive achizoparidza gore rerudzikinuro. Cherechedzai, Mesiya akamira papuratifomu achizvizivisa neshoko revimbiso yemuzera iroro. Zvinoshamisa sei, Mesiya akamira pamberi pechechi. Zvinotarisai kune mashoko akakosha aya apo paanoti pano kuparidza gore rerudzikinuro. Gore rerudzikinuro, sekuziva kwedu tose sevaverengi veBhaibheri, raive gore reJubheri, kuti kana nhapwa dzose nevasungwa sezvavaive vari vatorwa mutorongo, apo vaifanirwa kupa mwanakomana wavo kuti abhadhare chikwereti, kana mwanasikana kuti abhadhare chikwereti. Uye vaive vari muusungwa, hazvina basa kuti vaive muusungwa kwenguva yakadii kana kuti vaifanirwa kugara ipapo kwenguva yakadii kana gore racho rasvika rejubheri kana hwamanda yarira munhu wese aigona kuenda akasununguka kana achida kuenda akasununguka wasunungurwa hauchisiri nhapwa asi kana ukada kuramba uri nhapwa ipapo waizoendwa newezasi kutemberi womira pane mbiru yemutemberi zvino vaitora muururo wobora kuri panzeve yako zvino ipapo waizoshandira tenzi wenhapwa iyeye mazuva ako ese asara mufananidzo wakanaka zvakadiwe evhangeri yajesu kristu kana ichiparidzwa nguva yerutsikinuro nenguva yejubheri chero munhu wese hazvina basa kuti ndiwe ani kuti une ruvara rwakadii uri wesangano ripi kuti wadzika zvakadii muchivi kana kuti chii chakatsveyama pauri unogona kuenda wakasununguka kana wanzwa hwamanda yeevhangeri ichirira wasununguka asi ukafuratira mharidzo uye woramba kuinzwa cherechedza iwe waiboorwa munzeve nemuururo zvinoreva izvo kutaura kuti watoyambuka muganhu uri pakati penyasha nekutongwa uye hauchazombofa wakanzwa evhangeri zvakare hakuna kure kwauchasvika unofanirwa kuve nhapwa kune urongwa hwauri mauri mazuva ako ose kana ukaramba kunzwa gore rerudzikinuro zvino chimwe chikamu chacho sezvandataura chakange chisingade kupindurwa nokuti mesiya uyu ari kuuya panguva ino ndipo paachaunza kutongwa zvino ko vanhu ava vakatadza sei kuona kuti aive ani ko vakazviposa sei ko zvakaitika sei apo zvakanyatsoratidzwa pachena zvikaziviswa ko vakatadza sei kuona apo iye ishoko rakadii chimbozvifungai izvi nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu ndiani akazvitaura mwari pachake ndiye anove mududziri weshoko rake omene nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mesiya pachake akamira muhupo hweungano achiverenga shoko kubva mubhaibheri richireva iye zvino achiti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa uye zvakadaro vakatadza kuriona injodzi yakadii izvozvo yazvaigona kuzova asi zvakaitika nguva dzakawanda zvakaitika sei ndizvozvo sezvazvakamboita pane dzimwe nguva kubudikidza nokutenda udziro yevanhu pashoko ndizvo zvakazvikonzera vatendi vai mumazuva iwayo vaizviti vatendi vaitora dudziro yezvaive zvataurwa nemupurisita pamusoro pegwaro naizvozvo jesu haana kunge ari weboka ravo kana masosaiti avo akadzingwa kubva mukufambidzana navo zvino saizvozvo havaigona kuzvibatanidza naye nokuti akanga akasiyana navo munhu wajesu kristu aive akatosiyana zvokuti hapana munhu aigona kupotsa kuona kuti uyo aive mwanakomana wamwari nokuti iye aive kuratidzwa kwakakwana kwegwaro rakanyorwa pamusoro pake ndiyo nzira inozivikanwa nayo mukristu zvino kana upenyu hwake huchifananidzira chinhu chaicho chinofanira kuitwa nemukristu uye kuti aikwanisa sei kumira woti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pamberi pemeso enyu chaipo zvinoshamisa sei zviri pachena sei asi zvakadaro vanhu ivavo vakatadza kunzwisisa sei nokuda kwekuti vakatora dudziro yechimwe chirongwa chevapurisita vavaiteerera kwavari zvino nhoroondo inogara ichizvidzokorora pachezvayo uye gwaro rinoreva zvakawanda pamwe nechizaruro chakapetwa semuenzaniso sezvarinotaura mubhaibheri kuti kubva muijipita ndakadana mwanakomana wangu zvichirevera jesu tevedza kumapeto panotaurwa nezvazvo zvino uchazoona kuti zvairevawo jakobho gwaro rimwe chetero jesu aive mwanakomana wake mukuru jakobho aive mwanakomana wake waakadana kubva muijipita zvinonzi nezvironda magwaro zvemuscofield nezvimwe zvose zvironda magwaro pamusoro pazvo nokuti ndiro gwaro racho raitaura nezvazvo saka raive nemhinduro mbiri raive nemhinduro kuna jakobho achidanirwa kunze uye nekuna Jesu achitanirwa kunze. Saka, ndizvo zviriwo nhasi. Nemhaka yekuti isu tiri mumhirizhonga sezvatiri. Saka vanhu vanotadza kuona chokwadi chaMwari nokuti kune dudziro dzevanhu dzakawandisa pashoko raMwari. Mwari haadi munhu anodudzira shoko rake. Iye anozvidudzirira pachake. Mwari vakati pakutanga ndakuve nechiedza, zvino kukave nechiedza, izvi hazvimbodi dudziro. Iye akati mhandara ichava nemimba, iyo ikadaro, izvozvo hazvidi kana dudziro. Apo dudziro yaMwari pashoko ravo ndeapo pavanorisimbisa pamwe nokuriratidza kuti ndiroro racho, ndiyo dudziro yake yokuriita kuti riitike. Ndipo pane dudziro yaMwari. Apo panoita kuti shoko rake riitike, ari kutoridudzira kwauri. Sekuti dai pasina kumbobvira pakave nechiedza, zvino iye obva ati ndakuve nechiedza, chobva chavapo. Izvozvo hazvimbodi munhu anodudzira, asi tinowana urongwa hwakaitwa nevanhu hwakasanganiswa naro. Zvino ukadaro iwe unobva waribvisa mugwara, zvakangogara zvakadaro. Asi ini ndichiri kufunga kuti zvaishamisa kwazvo. Chimbozvifungai, Mesiya sei vakatadza kumuona? Nokuti vatungamiriri vavo vacho vaifanirwa kunge vakamuziva, vaifanirwa kunge vaine zivo yegwaro, vaifanirwa kunge vaine kunzwisisa kwemagwaro. Vakazvidza murume uyu, ndokuti iye mwana woupombwe kubvira pakutanga. Hatingambotendi izvozvo. Makore akatevera isu hatitende izvozvo. Tingatofira chinangwa chokutaura kuti aive mwanakomana akaberekwa nemhandara. Zvino zvichazoitika rimwe zuva kuti zvinhu izvozvo zvatinoona Jehovha achiita nhasi, varume mumazera ari kutevera kana aripo vachafira chinhu chatiri kutaura nezvacho muzuva rino. Muchatozviita kana munhembo wechikara wasvika. Zvino mucharambidzwa kuparidza vhangeri nenzira ino kana mubatanidzwa mukuru wemachechi wauya pamwe chete. Zviri muurongwa zvino wechechi yenyika. Uchatofanirwa kusimbisa uchapupu hwako neupenyu hwako kune izvi. Unofanira kuzvitenda iko zvino. Kana vaprisita vaya vaigona kumuka vakamupomera mhosva, havambomupomeri. Asi unoti dai ndainge ndiripo kareko ndingadai ndakaita zvakati nezvokuti zvakanaka. Rakanga risiri zera rako, asi rino ndiro zera rako. Ino ndiyo nguva yacho. Imi munoti zvakanaka dai aive pado. Bhaibheri rinoti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, mumwe chete. Saka ari pano, asi ari pano sekubudirira paungwaru kwaita nyika ichikura nokudzidza kwakawanda. Ari pano ari muchimiro chemweya chokuti havagone kuuraya kana kuponda. Akafa kamwe chete, haagone kufa zvakare. Aifanirwa kuitwa nyama kuitira kuti Mwari aurayiwe ari munyama kuitira chivi. Asi nguva ino haakwanisa zvachose kuti afe, ndiye mweya mutsvene. Zvino kuti tifunge kuti vaive nezvinhu zvavaimupomera chimwe chinhu kuti haana kubatana nezvinzvimbo zvavo. Zvino munoona zvakadaro zvakangomuita munhu akaipa. Haana kujoina masangano avo, haana kujoina huprisita hwavo, uye akanga asinei nechokuita nezvazvo. Saka zvino pamusoro peizvi zvose akaedza kuputsira pasi zvavaive vavaka. Akaenda mutemberi, tinomudana murume munyoro aive ari, asi kazhinji tinotadza kunzwisisa kuti unyoro chii. Aive ari murume aive netsitsi, asi kazhinji tinotadza kunzwisisa kuti tsitsi chii, kwete tsitsi dzevanhu. Hadzisi tsitsi, asi tsitsi kuita kuda kwaMwari. Akapfuura nepadziva reBethesda pagedhi aive nevanhu gurumwandira ravo. Gurumwandira harizivikanwe kuti vangani, asi vakanga paine gurumwandira, zvirema, mapofu, vakaoma mitezo, vakaunyana. Zvino aive netsitsi nevanhu nguva dzose. Zvino akaenda kune munhu mumwe akanga asiri chirema, bofu, akaoma mitezo kana akaunyana. Zvino nguva aive nedambudziko reprostate, pamwe aive nekamwe kaurwere kaive kasina simba. Aive anako nemakore makumi matatu nemasere wainge usiri kuzombomunetsa, hawaimuuraya. Aive arere panhoo. Zvino iye ndokuti ungade kupodzwa here? Zvino murume wacho akati handina munhu anogona kundiisa mumvura, asi pandinenge ndichiuya zvino mumwe munhu anobva anditangira kudzikamo. Maona aigona kufamba, aigona kuona, aikwanisa kufamba famba, asi aive akangoro kutika. Zino Jesu akati kwaari, semoka, tira noo yako uyende kumba kwako. Zino Jesu akabvunzurudzwa nekuda kwazvo, nokuti munorangarira rugwaro wakazvitaura. Ndosaka dai aiuya muJeffersonville manheru ano oita chiitiko chakadaro vaizongotaura pamusoro pake. Asi rangarirai, akauya kuzoita chinhu chimwe chete chaive kuda kwamwari. Zvino izvo zvinowanikwa muna mutsvene Johani 5:19. Muchawana mhinduro. Iye akati, zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagone kuita chimwe chinhu pachake, asi izvo zvaanoona baba vachiita ndizvowo zvinoitwa nemwanakomana. Zvino vaifanira kuziva kuti uku ndiko kwaiva kusimbiswa chaiko kwechiprofita chaMozisi, nokuti Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita akafanana neni. Mambo cherechedza here apo paakaona murume wacho akati, Jesu akaziva kuti aive muchinhano ichi nemakore akawanda. Munoona, sezvo ari muprofita, akaona murume uyu ari muchinhano ichi, uye ndokudzika zasi ikoko, ndokupoterera nokupoterera munzira yake nepakati pevanhu ivavo, achizvonyongoka nepakati pemhomho kusvikira awana murume wacho. Akapfuura nepane vakaremara, vakaoma mitezo, mapofu nevakaunyana, asi aive munhu azere netsitsi, asi tsitsi kuita kuda kwamwari. Zvino tinomuona apo asingabatani pamwe chete navo, akange asinei nechekuita nezvinzvimbo zvavo. Nekudaro akave murambiwa, haaizovi nechinhu kunze kwaizvozvo. Akapinda mutemberi rimwe zuva, murume akapinda imomo akawana imba yamwari pose yatosvibiswa sezvazviri nhasi uno. Vaitenga vachitengesa nekuchinja mari, akakudubura matafura emari ndokutora tambo akadziruka ndokurova vaichinja mari achivaburitsa mutemberi, uye ndokuvatarisa azere nehasha. Ndokuti kwakanyorwa kuti, hareruya, imba yebaba vangu imba yokunamatira. Zvino imi maiita bako ramakororo, uye imi netsika dzenyu makaita kuti mirayiro yamwari ishaye basa. Oh, boka rakadaro rikambotenda mari here? Kwete changamiri, vaive vanyatsopinda senguruve mumatakanana emasosaiti netsvina zvezuva iroro, kusvikira vaive vagwamba pane zvokunamata zvokuti vaive vasingatsanzwe kupfundirira kwesimba ramwari samasimba. Ndosaka mudzimai muduku akakwanisa kubata hanzu yake, akakwanisa kupodzwa naro. Musoja akadhakwa, akakwanisa kusvipira kumeso kwake, akashaya kunzwa simba. Zvinoenderana nokuti unoenda sei pariri, zvinoenderanawo nokuti uri kutsvagei paunoenda kuchechi, zvinoenderana nokuti uri kutsvagei. Zvino tinomuona akamira ipapo pasina kupokana. Izvo vanhu vakanga vatomuyambira kuyambira. Muprisita akanga ayambira vanhu. Zvino ari kuuya kuno sabata rinotevera. Zvino kana auya musambomuteerera. Zvino munogona kuenda mugara pano, asi musamboteerera ane zvaanotaura, nokuti haazi weboka redu. Murambiwa haana kadhi rekuwadzana, haana kana sangepa resangano paari, haana chinhu chakadaro. Anombori ani? Mumwewo mukomana mupanduki akazvarwa zasi uko, akaberekwa muupombwe muimba yemuvezi, umo amai vake vakabata mimba yake vasati varorwa. Zvino ari kuedza kuvanza chinhu ichi nechimwe chinhu chemweya. Tinozviziva izvozvo, kana Mesiya auya, achauya achidzika nemigwagwa yekudenga obva aenda kumuprisita wedu mukuru. Zvino oti hezvinoi ndiri pano Kaifasi, asi tinoona kuti haana kuzviita nenzira iyoyo, nokuti zvaive zvisina kunyorwa mushoko nenzira iyoyo. Yaive tsika yakagadzirwa nevanhu yakaita kuti vazvitende izvozvo. Shoko raive rataura kuti aizouya chaizvo nenzira yaakauya nayo. Zvino heunoi akamira achiverenga shoko achiti kwavari, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu. Uye zvakadaro vakatadza kumuona kana kumucherechedza sezvavakaita mune mamwe mazera ose. Noa aigona kunge akataura zvimwe chetezvo zuva raakapinda muareka uye suo rikavharwa. Mozisi aigona kunge akasimudza hwindoriya raive pamusoro peareka ndokutarisa kunze paungano. Rangarirai, Mwari vakavhara musuo. Zvino aigona kunge akati, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu. Asi kwavari vakange vatononoka ipapo, aive aparidzwa kwemakore zana nemakumi maviri, achiedza kuvaita kuti vapinde mugwa raainge avaka, achivaudza kuti rugwaro rwakati, zvanzi naJehovha kuchanaya. Asi vakamirira kwenguva yakarebesa. Asi Noa aigona zvinyore kutaura kuti, nhasi zuva rino rugwaro rwacho rwazadzikiswa. Mozisi zuva rimwechete rakadzika shongwe yemoto pagomo resinai ndokukupura kune uchapupu hwake Moses aigona kunge akati nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa Moses munoziva aive murume akadanwa namwari muprofita uye apo ainge ari kudanwa ari muprofita aifanirwa kuva nechiitiko chemweya kuti ave muprofita aifanira kusangana namwari chiso nechiso otaura naye zvino chimwe chinhu zvaaitaura zvaifanira kuitika kana kuti hapana aizombomutenda saka hapana munhu ane kodzero kuzvidana kudaro kusvikira ataura namwari chiso nechiso kuseri kwerenje pane imwe nzvimbo uko kwaakasangana namwari pachake uye navose vasingatende kuti kuna mwari vari pasi rose havaikwanisa nekungotsanangura kuti zvizoshaya maturo kwaari aivepo aiziva kuti zvakaitika mukristu wose anofanirwa kuva nechiitiko ichocho asati ataura nezvekuti ave mukristu chiitiko chako ndataura nemuzukuru wangu chinguva chakupfuura mukomana muiki wechikatorike akati sekuru Bill ndamhanya kubva uko nekoko ndichienda kwese kwese ndichiedza kutsvaga chimwe chinhu usiku hwega hwega musangano uno usati watanga akanga achichema zvino panguva dzemanheru anga achirota hope achipinda achimhanyira kuaritari kwaiparidzwa achireurura kuti ainge achikanganisa ndikati Melvin hazvina basa kuti unoedza kuenda kupi angave machechi mangani aunojoina vangani vanakadziwa Maria vaunotaura kana kuti maropafadzo mangani aunowana kubva kumunhu unofanirwa kuberekwa patsva nemweya wamwari ndicho chinhu choga chinogusa mwoyo wemunhu ndizvozvo ndinoziva kuti vane chinotsiva nhasi chezvokuberekwa patsva kungokwazisana maoko nemuparidzi woisa zita rako mubhuku asi shamwari ichocho chitendwa hachisi chokwadi chebhaibheri dai zvakadaro mabasa evaapostora muchitsauko 2 aifanira kuverengwa seizvi apo zuva repentecost rakati rasvika mufundisi akabuda kunze akakwazisana maoko nevanhu asi akati apo zuva repentecost rakati rasvika pakavambwa chechi kwakauya ruzha kubva kudenga semhepo huru inovhuvhuta ikazadza imba yose mavaivagere ndiko kuuya kwakaita mweya mutsvene pokutanga ndiko kuuya kwaunoita nguva dzose kubvira panguva iyoyo iye ndimwari uye haashanduke zvino zvinogumbura vanhu vanoti waive uri werimwe zuva saka ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi nguva dzose chechi yakambogamuchira mweya mutsvene unogara nguva dzose uchiuya sezvaakaita panguva yokutanga pasi perayiro imwe chete mabasa 2:38 haina kumbobvira yashanduka haizove yakashanduka segwaro rachiremba remishonga kuitira urwere anonyora gwaro kuitira chirwere chiremba anodaro zvino wotora woenda kune munhu anoshanda nemishonga wokunyepera zvino wowadzisa mushonga wacho mauri unenge uchisina simba zvokuti unotadza kukuitira zvakanaka kana akawanza chefu mauri unokuuraya unofanira kunyorwa zvichienderana nachiremba zvino gwaro rachiremba rokuti unogamuchira sei mweya mutsvene rinopiwa kwatiri nachiremba Simoni Petro pazuva repentecost ini ndichakupai gwaro tendeukai mumwe nomumwe wenyu obhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu zvino muchazogamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti gwaro iri ndereavo vari kure uye kunyange nevose avo vachadanwa nashe mwari vedu gwaro remunazienda nakuenda Mozisi akave nechiitiko ichi akadzika achipinda munyika nokutanga kuudza vanhu ndakasangana neshongwe yemoto yakanga iri mugwenzi raipfuta zvino akandiudza kuti ndikuudzei ndiri kuwandiri enda zasi ndichava newe tora chimuti muruoko rwako uye uchitambanudzire pamusoro peijipita chero chauchakumbira chichaitwa zvakanaka pamwe mumwe muprisita akati hazvina maturo asi vakaona maziro kwazvo ezvazvaive zviri kutora zvichiitika havana kukwanisa kuramba vakazvibata vakaziva kuti aive atumwa namwari zvino kana Mozisi akati akazviona izvozvo akazvipupura kuti zvaive chokwadi zvino mwari akasungirwa kana chiri chokwadi kuratidza pamwe nokusimbisa shoko remurume iyeye kuve chokwadi ichokwadi kana Jesu Kristu akamira ipapo akaverenga zuva iroro nhasi uno shoko iri razadzikiswa pamberi penyu mwari vanotosungirwa kuita kuti shoko iroro riitike tinomira pano manheru ano tichitaura kuti Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi mwari vanosungirwa kuti varatidze kuti izvo ndizvozvo nokuti ishoko ravo zvino zvinozoitei zvinototora kutenda mukutenda mariri zvinotora kutenda mukutenda shoko rake kuti iro ichokwadi Chereche dzai zvakazoitika. Apo Moses akabudisa vana na vose vakamutevera. Avo vasina kutevera vakasara muIjipita. Asi vose vakatevera Moses. Apo pavakakuda kubva mugungwa dzvuku vakanopinda murenje. Mwari vakadzika pagomo reSinai. Iya shongwe yemoto takatungidza moto pagomo rose uye inzwi rakataura richibva ipapo. Zvino Mwari vakapa mirayiro gumi. Moses aigona kunge akafamba ipapo pamberi pevanhu. Nasi uno rugwaro rwandakakuudzai semuprofita wake rwazadzikiswa. Zuva rino ndakakuudzai kuti Mwari vakasangana neni kumusoro uko mugwenzi raipfuta mushongwe yemoto. Zvino iye akataura izvi ndicho ichi chichava chiratidzo uchaunza vanhu. Modzoka zvakare panzvimbo ino zvakare. Zvino heuno Mwari ari mushongwe yemoto imwe cheteyo yandakakutaurirai kuti aive mairi yakarembera uko pagomo. Nasi uno chiprofita ichi chazadzikiswa. Heunoi ari pano kuti asimbise kuti zvinhu zvandakataura ichokwadi. Mwari ngavatipe vamwe varume vakaita saivavo vakatendeka uye vakaperera vachitaura chokwadi kuti Mwari samasimba vanokwanisa kusimbisa kuti shoko ravo richiri rechokwadi. Vanoramba vari mumwe chete zuro nokusingaperi. Ko aitadza nei kuzviita? Akavimbisa kuti achazviita. Joshua aigona kunge akataura zvimwe chetezvo zuva raakadzoka kuKadesh Barnea. Apo vaiva vasvika murwendo murenje vaiva vachipokana nyika yacho kuve iri mhando yenyika iyo Mwari akanga ati yaizove. Asi Mwari akavaudza kuti yaive nyika yakanaka yaiyerera nemukaka neuchi. Zvino Joshua naKarebhi ndivo chete vaviri vaizozvitenda. Kubva pane vamwe gumi vakaenda. Apo pavakadzoka vaive neumbowo vaiva nechitsungu chemazambiringa chaitongogona bedzi kutakurwa nevarume vaviri vakasimba. Joshua naKarebhi vaigona kumira ipapo. Zvino voti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Heuno umbowo hwekuti inyika yakanaka chokwadi. Sei heuno umbowo hwekuti inyika yakanaka ndekupi? Kwamungambowana zvinhu zvakaita sezvizvi muIjipita? Kwaive kusina nzvimbo dzakadaro. Asi nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Aigona kunge akataura chinhu chimwe chete apo paakaprofita akati masvingo eJeriko achawira pasi mushure mekunge vafamba vachitenderera kanomwe mazuva manomwe kanomwe pazuva. Apo pavakatenderera nguva yekupedzisira masvingo akawira pasi. Joshua aigona kunge akamira oti nhasi uno mukuru wehondo yaJehovha akandiudza masvondo apfuura kuti izvi zvaizoitika sezvizvi. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Hayo masvingo arere akati kwasharara pasi. Uyai handei tinoitora ndedu. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Zvinofadza sei vanhu vaMwari vakamira pazvinhu zvechokwadi. Israeri parwizi apo pavakatora nyika ndokuyambukirako. Ko vaizozviita sei mwedzi wakubvumbi mafashamu ari kuuya achidzika nokuda kwekuti chando chiri kunyongodeka kumusoro kuJudhiya? Oh, zvakaita zvakadini sokunge Mwari aive mukuru wehondo anobvisa urombo kuunza vanhu vake ipapo mumwedzi wakubvumbi apo Jorodhani yakanga yakazarisa kupfuura zvayakambova. Dzimwe nguva ndaigona kutora ipo pano ndaindaive nenguva kuti ndikokubayira kazani. Dzimwe nguva unogona kunge wakagara uko uine kenza kana kuti unogona kunge wakagara uine chimwe chirwere wofunga. Sei inini ndiri muKristu kuti ndinge ndiri muchinhano chakadai? Sei ndichinge ndakagara seizvi kana ndiri muKristu? Dzimwe nguva Mwari anorega zvinhu zvichinyatsosvika pakusviba kwazvo zvokuti haukwanisi kuona kumusoro hwakakupoteredza kana kumwewo zvako. Zvino iye anobva auya okugadzirira nzira naimomo kuti ukwanise kuti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa rwaakavimbisa kuzoita. Akasiya vana vechiHebheru vachifamba vachipinda chaimo mubiravira remoto. Vakati Mwari wedu anogona kutidzikinura kubva kumoto uyu uri mubiravira. Asi zvisinei hazvo isu hatisi kuzokotamira chimupunzo chako. Zvino pavakafamba vachibuda kunze uko munhuwi webiravira uri pavari. Hapana munhuwi webiravira waro pavari. Vaigona kunge vakati nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Aya Dhanieri paakabuda kubva mugomba reshumba aigona kunge akataurawo zvimwe chetezvo. Johani mubhabhatidzi shure kwemakore mazana mana edzidziso dzezvokunamata ndosaka chechi yaive iri mumatakanana panguva iyoyo. Paakaonekwa murenje paJorodhani aigona kunge akamira pamahombekombe. Sezvaakaita ndokuti nhasi uno rugwaro urwu Isaya 40 yazadzikiswa. taigona kumira pano ndokuudzai zvandakataurirwa nemupurisita uya mutana akati mwanakomana hauna kumbopedza mhari dziiyoyo ndakati mirai makadaro akati unoreva kuti mapendekosti havazvione izvozvo ndikati kwete akati ndazviona kuti ari mupurisita wechikatorike zvakare akati sei usina kuenderera mberi ndikati mirai makadaro akati mbiri kuna mwari ndazviona zvino panguva inenge imwe cheteyo hoya mutsvene wakawira pane hanzvadzi yake yaive igere mumusangano imomo zvino akasimuka achitaura nendimi achibva apa dudziro yezvose izvo mupurisita neni taitaura pamusoro pazvo papuratifomu chechi yose nzvimbo yose yakava neruzha rukuru ndokuenderera mberi kusvika mukonvenshoni yaona robers vhiki yapera kana vhiki reshure kwacho zvikava ndizvo zvaingotaurwa pakonvenshoni izvo zvokuti mupurisita akagara pasi pemweya mutsvene akazarura kubudikidza nomudzimai hanzvadzi yake ndinotenda ndizvo kuti chii chaitora nzvimbo kumusoro uko papuratifomu ndokuzarura icho chinhu chacho chatakange tichivanza nguva yatiri kurarama mairi nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa nhasi uno zviedza zvemadekwana zvauya uye tinotadza kuchiona cherechedzai Johani akati nhasi uno ndini inzwi reuyo ari kudanidzira murenje sekutaura kwakaita muprofita Isaya gadzirai nzira yashe havana kuzvinzwisisa vakati uri jesu iwe uri kristu waro akati handisi kristu akati handina kukodzera kusunungura shangu dzake asi ndokuti akamira pakati penyu pane imwe nzvimbo nokuti akange ane chokwadi chekuti achange aripo muzuva rake nokuti mwari vakamuudza kuti aizozivisa mesiya rimwe zuva mumwe murume wechidiki akafamba achidzika necheikoko ndokuona sechiedza pamusoro pake chiratidzo zvino ndokubva adanidzira tarirai gwayana ramwari nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pamberi penyu chokwadi pazuva rependekosti zvokuti petro akasimuka ndokutaura rugwaro rwavo rwajoeri 2:38 apo vose vaiseka vanhu ivavo havaikwanisa kutaura nemutauro wavo aive vachingowawata zvimwe zvinhu bhaibheri rakati ndimi dzakapatsanurwa kupatsanurwa zvinoreva rurimi rwakaparadzaniswa pasina zviri kutaurwa kungowawata vachingomhanya mhanya sevanhu vakadhakwa vose vakati zvakanaka vanhu ava vakadhakwa vatarisei tarisai mazvibatiro avo izvo vakadzi nevarume hazvina kana kurongeka zvakataurwa neboka rezvinamato rezuva iroro petro akasimuka pakati pavo ndokuti varume nehama imi munogara mujerusarema nemiwo munogara mujudhiya ngazvizivikanwe kwamuri kuti ava havana kudhakwa sekufunga kwenyu muchiona kuti ingori awa yechitatu yezuva asi izvi ndizvo zvakataurwa nemuprofita Joeri zvichaitika kuti mumazuva okupedzisira zvichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa zviro kwazvo luther aive ari panguva chaiyo wesley aive ari panguva chaiyo pendekosti yaive iri panguva chaiyo hapana chaive kunze kweurongwa zvino ndinoda kuti mucherechedzewo zera nenguva zvatiri kurarama mazviri iko zvino neshoko rakavimbiswa rezuva ranhasi kana shure uko mune mamwe mazera varume vaikwanisa kuti nhasi uno rugwaro urwu nhasi uno rugwaro urwu zvino totiiwo kudini negwaro rezuva ranhasi chii chakavimbiswa muzuva ranhasi takamira papi ndeipi awa yatiri kurarama apo watch iri kufamba watch yezvesainzi maminitsi matatu tisati tasvika pakati peusiku nyika yapinda pakuhutahuta kereke iri panhoo yekuora ikoko hapana munhu anoziva kuti vamire papi inguva iipi yacho yezuva ko totiine gwaro rezuva rino zvinhano zvechechi kana kuti zvinhano zvechechi nhasi munyika yezvematongerwo enyika urongwa hwenyika dzepasi rose zvakangoora zvachose handizi munhu wezvematongerwo enyika ndiri mukristu asi hazvinei neni kutaura pamusoro pezvematongerwo enyika asi ndinoda kuti vaora mativi ose ari maviri ndakavhota kamwe chete ndichiitira kristu ndinofanira kuhwina dhiabhorosi akavhota achipesana neni kristu akandivhotera zvinoenderana nokuti ndakaisa vhoti yangu kupi ndinofara kuti ndakaiisa kwaari regai nyika itaure hayo zvainoda ndichiri kuzvitenda kuti iye ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingapere achazviratidza achadaro zvemazviro kwazvo chaizvo izvo kuwanda kwedzimhosva misikanzwa yevechidiki Tarisa nyika yedu yaimbove ruva repasi rose gusa ruzhinji redu rakaitwa kareko pakuziviswa kwekuzvitonga kuzere zvino kuziviswa kwekuzvitonga kuzere pakasainwa tikave neutongi hwegutsa ruzhinji zvino mazitateguru edu makuru nezvinhu zvavakaita taive nyika huru asi iye zvino yaora uye nokuwondomoka nekuzungudzika nekukundika iri kuedza kuteresa vanhu kuti vawane mari yekutumira mhiruko kuti vatenge ushamwari nemhandu dzavo vari kuidzosa vachikandira kumeso kwedu hondo yepasi rose yokutanga hondo yepasi rose yepiri zvino tiri kutoenda mberi kune yechitatu ndizvozvo chaizvo zvematongerwo enyika zvaora zvashatiswa zvaora kusvika zasi chaizvo izvo zvakataurwa naMateo 24 kuti zvichazovesa izvozvo nyika ichamukira imwe nyika umambo huchamukira humwe umambo zvinhu zvose izvi zviri kuzotora nzvimbo ngaticherechedzei izvi zvino zvakanaka cherechedzai chimwezve kuwanda kwekunzvera mune zvesainzi zvino imwe nguva kungo sekuru vangu vakaenda kunoona ambuya vangu vari muchikochikari zvino yave ndege kana kutenderera muchadenga kupinda munzvimbo dzemuchadenga denga izvi zvikuru sei ndiani akazvitaura izvi Dhanieri 12:4 yakati zivo ichawedzerwa mumazuva okupedzisira tiri kuona nguva yatiri kurarama mairi cherechedzai zvino zvinhanho zvenyika chinhanho chezvesainzi zvino cherechedzai zvakare nhasi muurongwa hwedu hwedzidzo zvino musaedze kuzviramba izvi ndine zvidimbu zvemapepanhau vachidzidzisa zvepabonde mune edu mache muzvikoro zvedu vana vadiki vechikoro vave neukama hwepabonde umwe neumwe kuti vaone kuti vanogona kuzosangana here munyika hongu changamiri ko muchipurisita chedu manhero aro ndine chidimbu chepepanhau uko kuLos Angeles California uko kune boka revafundisi mabaptist nemapresbyterian vashumiri vakauya neboka rengochani ndokuita chingochani vachiti vari kuedza kuvaita kuti vauye kuna mwari apo ndicho chimwe chezvituko zvenguva ino musodhoma zvino mutemo vakatovasunga zvino tave papi urongwa hwedu hwose hwaora pasi pedu ndakaona kuwedzerwa kwechingochani kwese kwese muunited states kwatowedzera nezvikamu makumi maviri kana makumi matatu kubva muzana kudarika gore rapfuura funga izvozvo murume achirara nomumwe murume chaizvo izvo sezvavakaita musodhoma kuwanziridzwa kwekuparwa kwedzimhosva misikanzwa yevechidiki tiri kurarama munguva ipi yacho nhasi uno shoko iri rechiprofita razadzikiswa nyika yezvinamato kereke pache zvayo kereke yakadanwa iyo yatinodaidza kuti kereke yakadanwa zera rechechi rokupedzisira zera rechechi yepentekosti iri kupi iri muraodhokiya sekutaura kwakaita rugwaro nhasi uno vaderedza chiyero madzimai avo havana kupfeka zvakazara varume vavo chinhu chakashata kwazvo vamwe vavo vakaroora katatu kana kana vari mubhodhi remadhikoni nezvimwe zvose vaderedza chiyero vachibva vaunza kuora nokuti vakagara mumakanzuru zvino ndokutora nzvimbo pamwe nenyika zvino nhasi vane zvivakwa zviri nani zvavasati vambove nazvo imwe nzvimbo mumwe wacho ari kuvaka auditoriyamu yemadhora mamiriyoni makumi mashanu mamiriyoni makumi mashanu emadhora mapendekosti zvaisimboitikira zasi pakona makore makumi maviri nemashanu apfuura vachiridza tamborini ndokuti isu nokuti rugwaro rwakati muna zvakazarurwa 3 nokuti iwe uri mupfumi wakati ndakapfuma ndinogara samambokadzi hapana chandinoshayiwa zvino usingazive kuti une nhamo wakasuwa uri murombo wakashama uri bofu uye hauzvizive nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu amen amen zvinoreva ngazvivesa izvozvo handisi kuzviitira maameni pachangu asi ndinoreva kuti ndinotenda kuti ichokwadi nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa chechi yechipentekosti iri muchinhano cheraodhikiya vachiri kusvetuka pamwe nokudanidzira vachienderera mberi kana mumhanzi wavo uchiridzwa kana mumhanzi wamira kuridzwa kana mumhanzi wokupengereka uyo vamwe vavo vanoridza zvino vachiudana kuti chikristu zvino iwoyo paunongomira kubwinya kwose kunobva kwaenda hongu kana kuri kurumbidza chaiko kuna mwari hakuna kana pembe dzakakwana uye nesimba rakakwana riri munyika ringagona kukumisa kana kuri kunyatsobva kuna mwari hazvitombotori kuridzwa kwemimhanzi kuti kuendeke zvinotora mweya wamwari kuti udzike pakuri Ndiyo unozviita. Zvino bakano zvikanganwa kare kare nokuti vakati chipo chemweya mutsvene taura nendimi ndicho chiratidzo chekutanga. Zvino ndakanzwa madhimoni nevaroi vachitaura nendimi. Mweya mutsvene ndiro shoko ramwari mauri unozvizivisa pache zvavo nekugamuchira shoko iroro. Kunze kwaizvozvo haugone kuva mweya mutsvene kana uchiti mweya mutsvene. Zvino woramba shoko rimwe chete remubhaibheri iroro. Haukwanisi kunge uri mweya mutsvene. Ndiwo umbowo hwekuti unotenda here kana kuti kwete. Cherechedzai chimwe chiratidzo chikuru. Majudha ave kumusha kwavo, nyika yavo pachavo, mari yavo, nhengo yeUnited Nations. Vane mauto avo, vane zvinhu zvose. Vari kumusha kwavo uko Jesu akati, dzidzai pamufananidzo wemonde avo. Variko vadzokera chaimo munyika mavo nhasi uno rugwaro urwu. Vazadzikiswa. Majudha ave kumusha kwavo nhasi uno rugwaro urwu. Vazadzikiswa. Zera rechechi yeRaodikia nhasi uno rugwaro urwu. Mateo 24 vazadzikiswa. Nyika iri mukuora chinhu chacho chose, rudzi ruchipesana nerumwe rudzi, dengenyeka kwenyika munzvimbo dzakawanda, zvamupupuri zvikuru zvichidzika zvichizunguza nyika. Nezvakadaro kuparadzwa kukuru kwazvo kwese kwese nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Zvino taona chinhano chenyika tiri kuona chechi chaiyo chaiyo sangano. Chechi ine urongwa tiri kuona pavari, tiri kuona pane marudzi. Zvino tiri kuona nhasi uno kuti vimbiso idzi dziri kuzadzikiswa. Zvino asi muzuva rino kuchauya mbeu yeumambo yaAbrahama yepamusoro. Ndizvo chaizvo zvaichange iri. Ichava mwenga weumambo kune mwanakomana weumambo akavimbiswa. Sekutaura pandakaita usiku hwapfuura, haizovi mbeu yepanyama, inenge iri mbeu yepamweya. Pachazenge paine mwenga wepamweya uchasimuka, unozove mbeu yeumambo yekutenda kweumambo yemwanakomana weumambo waAbrahama anofanirwa kuchionekwa panzvimbo mumazuva okupedzisira. Uye nguva nenzvimbo ivimbiso yakapiwa kwaari maererano naMaraki 4 gwaro. Panofanirwa kusimuka mharidzo ichazunguza mwoyo yevanhu ichidzosera kumadzibaba echiapostora zvakare. Panofanirwa kuuya mumwe panzvimbo ari musimba raEria, uyo achauya panzvimbo. Murume wemurenje achabuda achange aine mharidzo ichamhanya ichidzokera kushoko zvakare. Ndiyo nguva yatiri kurarama mairi. Zvino ticherechedzai iko zvino. Ndinokubvunzai munguva ino imi vanhu vari pano vemuJeffersonville muna 1933 chiedza chemweya chakadonha zasi uko kuRwizi zuva riye pandainge ndichibhabhatidza vanhu mazana mashanu muzita raJesu Kristu. Apo ndiri mukomana angaite makore makumi maviri okuberekwa. Chakati kudii Jeffersonville chaive chii? Panoperera Spring Street apo apo bepanhau Courier General ndotenda kuti raive Louisville Herald rikanyora nyaya yacho yezvacho yakaenda ndokudarika nekuAssociated Press ndokupinda muCanada. Chiremba Livhero vakacheka kubva mubepanhau kumusoro uko muCanada muna 1933 pandakanga ndichibhabhatidza munhu wangu wegumi nechinomwe ndiri pasi pechabubu ichi. Zvino munoziva nyaya yezvimwe zvose. Zvino ndakanga ndakamira ipapo ndichibhabhatidza munhu wegumi nechinomwe. Chiedza chakadzika kubva kudenga chichipenya chiri pamusoro ipapo senyeredzi yaidonha kubva kudenga. Izwi rakati saJohani Mubhabhatidzi akatumwa kunotungamira kuuya kwaKristu kwekutanga, mharidzo yako isatungamira kuuya kwake kwechipiri pasi rose. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Nhasi uno Mwari vakazvivimbisa. Chii chakaitika? Nhasi uno yakapoterera nyika yose. Zvino Mwari pavakadzika ikoko vakataura izvozvo pandave ndiri mukomana muduku kugwenzi raipfuta, kana kuti pachikwenzi kumusoro uko chaibvira neshongo yemoto kumusoro kuno kunzvimbo yaOneThen Utica Pike. Ndakatakura mvura ikoko kubva padanga kuenda paive nemudziyo waibikiswa doro. Munoziva chokwadi chazvo. Akati usambofa wakaputa kana kunwa kana kusvibisa muviri wako, nekuti pane basa raunofanira kuita kana uchinge wakura. Ndinopupura izvi kuti ichokwadi, kuti ndakazviona. Uye Mwari sezvaakaita naMozisi akataura pamberi peungano zasi uku achibva ati ichi ndicho chokwadi. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pakati penyu. tarisai zvakataura pamusoro pekunzvera uye kuti kwaizoita sei kubva pakuturika maoko pamusoro pavo kusvika pakuziva zvakavanzika zvemwoyo. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pamberi pemaziso edu chaiwo. Vimbiso dzakaitwa, cherechedzai, vimbiso dzose idzi dzaive dzasimbiswa dzikazadzikiswa naMwari wevimbiso. Tarisai kwakarembera muWashington DC manheru ano mufananidzo wemutumwa waJehovha saGeorge J. Lacy, mukuru weFBI yezvidhindo zveminwe nemagwaro wehurumende yeUnited States, vakachinzvera kubva kuHouston, Texas. Ndokuti ndicho chete chinhu chemweya chatichambotorwa mufananidzo pasi rose aitofanirwa kuziva ndiye nyanzvi hurusa iripo pasi rose weizvozvo. Cherechedzai, heyo yakarembera sechokwadi, shongwe yemoto imwe chete yakatungamirira vana veIsraeri kare uko murenje, iri kutungamira nhasi mhando imwe chete yemharidzo yokuti budai kubva muIjipita. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa, munoziva mharidzo yaakataura. Tarisai kune chiratidzo chekuTucson. Makore matatu apfuura paya ndakamira pano panzira apo makore mashanu zvisati zvaitika, akati zuva iro guta richarovera hoko pasi pamberi pegedhi iro. Enda wakananga kumadokero, vanhu vangu vemutabhanakeri vari pano vanoziva chiya chiporo panguva iyoyo. Ndizvozvo chaizvo, zvino zuva iro vagoinzi nevamwe vakanga varipo ipapo ndokuroverera hoko yacho pasi. Ndakati kumudzimai wangu, pane chimwe chinhu pamusoro peizvi, iye ndokuti chii ichocho? Zvino ndakapinda mukati ndikatarisa mukabhuku kangu kaduku, hezvo zvaivemo. Zvino mangwanani aya aitevera, na10 o'clock ndakagara imomo mukamuri yangu imomo, tingati kuma10 o'clock mutumwa waJehovha akadzika. Ndokuti enda kuTucson, uchange uri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweTucson. Ikoko uchauya ngirozi nomwe dziri muchitsumbu, dzichazunguza nyika yose yakakupoteredza. Ndokuti uchaudzwa iwe kubva ikoko. Vangani vanozvirangarira izvozvo pano kumashure zvisati zvamboitika? Pane varume vagere muchivakwa chino manheru ano vaive vamirepo pazvakaitika. Zvino ndokuti zvisimbiso zvinomwe zvezvakavanzika zvakavanzwa mubhaibheri rose zvichazarurwa, zvichizadzisa zvakazarurwa 10 kuti mumharidzo yemutumwa wechinomwe zvinhu izvi zvinofanira kuitika. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso edu. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Gore rapera ndimire panzvimbo imwe chete vaudhu pano neni tichikwira chikomo, vachiita sekunge vaichema pamusoro pemudzimai wavo airwara. Mweya mutsvene wakati nonga dombo riri apo rikandire budenga, kana radzika pasi kuti zvanzi naJehovha, pachave nokutongwa kucharova nyika. Muudze kuti achaona ruoko rwaMwari mumaawa mashoma ari kutevera. Ndakaudza vaudhu vari pano manheru ano, zvino ndinofungidzira kuti varume vasere kana gumi nevashanu vavo vaive varipo ipapo panguva iyoyo pazvakaitika. Mangwanani akatevera apo Ishe vakadzika pasi muchamupupuri, vakabvarura gomo paive pakatipoteredza ndokucheka pamusoro pemiti, uye ndokuita kuputika kutatu. Ndokuti kutongwa kwananga kumahombekombe ekumadokero. Mazuva maviri shure kweizvi, Alaska yakapotsanyura pasi penyika. Zvino kubvira ipapo kukwira nokudzika kumahombekombe, kufufuma kwekutonga kwaMwari kuchipesana nechidzitiro ichocho chemweya. Pane chidzitiro chedare, pane chidzitiro chetsanga, uye pane chidzitiro chechivi. Kubudirira kwehungwaru kwafamba nezuva, ndizvo zvakaitawo evhangeri vakabva kumabvazuva vachienda kumadokero. Semafambiro anoita zuva, zvino yave kumahombekombe ekumadokero. Haigoni kuenderera mberi, ikaenderera mberi inodzokera kumabvazuva zvakare. Muprofita akati kuchava nezuva risingagone kunzi usiku kana masikati, zuva rakadzima idzwa, mvura inonaya zhinji nemhute. Zvakaringana kuti munojoina sei chechi kana kuisa zita rako mubhuku, asi kuchava nechiedza senguva dzemadekwana. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Rimwe chetero ZUVA rinobuda kumabvazuva ndiyo rimwe chete ZUVA rinodoka kumadokero. Zvino MWRNAKOMANA Wamwari mumwe chete akauya kubabazuva achizvisimbisa samwari achiratidzwa munyama. Ndiye MWANRKOMANA. Wamwari mumwe chete kunyika dzekumadokero kuno achizviratidza pakati pechurch usiku hwanhasi mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Chiedza chemanheru chemwanakomana chauya nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pamberi pedu. Tiri papi muzera rino raAbrahama? Tiri papi munguva ino huru yatimire, nguva huru yatiri kurarama mairi? Zviratidzo zvose zvakazadzikiswa. Ko zvakadi apo mushumiri mudiki shamwari yedu pano church yatinowadzana nayo Junior Jackson akauya achimhanya kwatiri humwe usiku ini ndiri zasi uko. Akati, ndakava nechi chiroto hama Branham chiri kundinetsa. Ndakaona hama dzose dzakaungana pachikomo. Ndokuti pachikomo ichi maichidzidzisa kubva pamavara aive akanyorwa zvairatidzika kudaro nemamwe mavara ayo nenguva aive akatonyorerwa mudombo. Pamakapedza izvozvo zvese zvakange zvapera. Makatiudza ndokuti swederai pedyo zvino isu tese takaungana. Ndokuti makaswedera pane imwe nzvimbo zvinoita sokunge makawana chakaita semugwara muchibva marova pamusoro pepiramidhi duku rikavhurika. Zvino parakadaro ndokuti dombo regranite risina chakanyorwa pariri. Makatiudza kuti titarise pamusoro peizvi. Zvino imi mose tose takatanga kutarisa. Ndokuti ndakatendeusa musoro wangu ndikakucherechedzai makananga kumadokero nezvose zvaive mamuri muchienda kunodokera zuva. Pagani vachiri kuzvirangarira izvi, zvino ndakamira ipapo zvishoma kusvikira mweya mutsvene wazvizarura. Ndakati bhaibheri rose seizvo zvakazarurwa kumunhu kubudikidza nokururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, rubhabhatidzo nemuzita rajesu nezvinhu zvose izvi zvakazarurwa. Asi pane zvakavanzika zvakavigwa mukati, nokuti bhaibheri rakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe. Ndinofanira kuenda ikoko kuti ndichiwane. Mangwana neaye pakadzika ngirozi nomwe dzikaputisa nyika, matombo akabhururuka kwese kwese. Ngirozi nomwe dzakamira ipapo. Ndokuti dzokera kuJeffersonville uko kwaunobva, nokuti zvisimbiso zvinomwe zvezvakavanzika zvinomwe zvichazarurwa. Hezvinoitiri pano nhasi tichinzwisisa mbeu yenyoka. Mumazuva mashoma kana Mwari achitendera tichanzwisisa chaizvoizvo zvekuroorana nekurambana nezvinhu zvose izvo zvakazarurwa naMwari. Chisimbiso chose zvakavanzika kubva nyika isati yavambwa. Zvino tanga tiri mumufaro muhupo hwemaropafadzo ake. Izvi ichokwadi. Nhasi uno rugwaro urwu magazini reLife raive rine nyaya yacho Chiedza chedenderedzwa chisinganzwisisike chinokwira mudenga pamusoro peTucson neFoenix nenzira imwe cheteyo yandakakuudzai nayo gore zvisati zvaitika kuti zvaizoita sei. Sechinhu chemakona matatu mufananidzo wakarembera muchechi zasi uko, imi makatora magazini munawo hecho pachaiva chaizvoizvo. Ivo vakati chaive mudenga mamaira makumi maviri nemanomwe uye mamaira makumi matatu pakupamama. Havanzwisisi nazvino kuti chii chakaitika. Chakauya zvisinganzwisisike uye chikaenda zvisinganzwisisike. Hama Fred Sothman, hama Jim Norman neni takamira ipapo zvapupo zvitatu sekutora kwaakavaita pamusoro pegomo Petro, Jacobo naJohani kuti vave zvapupu. Ndokumira ipapo tichiona zvichiitika, ndokuona zvichiitwa. Hechoka icho chakarembera mudenga kure kwazvo. Hakuna mwando, hakuna unyoro kana chimwe chinhu chokuita mhute. Ko zvaisvika sei ikoko? Dzaive ngirozi dzaMwari dzichidzokera mushure memharidzo yadzo. Nhasi uno chiprofita ichi chazadzikiswa pakati pedu. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Tarisai zvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa. Chamupupuri chiri kumahombekombe ekumadokero. Zvino musazvipotsa tizvavakaita kumashure uko. Zvino tarisa kwedu nepedyo kune zuva redu. Ko gwaro unoti kudii nezvezuva ranhasi uye nepamusoro penguva yatiri kurarama mairi? Jesu achitaura, handina nguva yekuatora ose, asi ndinoda kutora iri ndisati ndavhara. Jesu akati muna mutsvene Ruka chitsauko 17 ndima 30, Jesu Kristu shoko pachezvake munozvitenda here? Jesu Kristu shoko pachezvaro rakaitwa nyama rakataura nokutaura zvichazove shoko mumazuva okupedzisera. Chii chichava chiratidzo chekuguma kwenyika? Akavaudza kuti rudzi ruchamukira rumwe rudzi. Asi iye akati sezvazvaive mumazuva eSodhoma ndizvo zvazvichava nezuva iro mwanakomana wemunhu achange achizarurwa. Zino, apo Jesu paakauya panyika, akauya nemuzita revanakomana vatatu, mwanakomana wemunhu, anova muprofita, mwanakomana waMwari, mwanakomana waDhavhidha. Zino, akararama panyika pano, haana kumbotaura kuti aive mwanakomana waMwari, akati, ndiri mwanakomana wemunhu, Jehovha pachake akadainza Ezekieri, nevaprofita, mwanakomana wemunhu, nokuti aifanira kuuya kuzozadzikisa gwaro semuprofita. Mozisi akati, Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita akafanana neni, ndicho chikonzero aisagona kuve mwanakomana waMwari ipapo, nokuti aiva mwanakomana wemunhu. Iye shoko rakauya kuvaprofita, zvino aive shoko riri muuzaro hwaro. Mwanakomana wemunhu muprofita mukuru, kwete muprofita mukuru, asi Mwari muprofita, uzaro hweumwari mumutumbi waive maari. Nokudaro aive mwanakomana wemunhu. Zvino kwezviuru zviviri zvemakore anga achizivikanwa kwatiri somwanakomana waMwari Mweya. Zvino mumeriniamu achange ari mwanakomana waDhavhidha ari pachigaro. Tose tinozviziva izvozvo avo vanotenda magwaro. Zvino Jesu akati, anoperera zera rekereke rino atiri kurarama mariri, kuti izvo mwanakomana wemunhu achazarurwa zvekare sezvazvaiva nenzira imwe cheteyo sezvazvaiva paSodhoma. Tarisai kuti munhoroona akazvipa sei. Akati, sezvazvaive mumazuva kutanga aNoa kuti vaidya sei, kunwa, kuroorana, vachichaya mapoto. Zvino achibva aunza chinotevera chokupedzisira nemwanakomana wemunhu paSodhoma. Nokuti ipapo akange achishanda nemaJudha, pano muSodhoma ari kushanda nevemarudzi. Ipapo akavanyudza vose nemvura mukutongwa, pano pamarudzi akavapisa vose pazuva reSodhoma. Ndizvozvo chaizvo nyika yevemarudzi yakatsva ipapo. Saka ndizvo zvazvichange zviri apo mwanakomana wemunhu achizarura. Haichisiri mvura zvino, asi uchange uri moto nguva ino. Jesu akaverenga kubva pana Genesi 23 mumwe chete vataverenga kubva paari paakaverenga nezveSodhoma. Zvino tinobvuma zvinhanho zvakataurwa pamusoro pazvo. Chinhanho chenyika cheSodhoma vaSodhomi, chinhanho cheSodhoma. Isu mumwe nomumwe tichati amen kune izvozvo, tinozvitenda izvozvo. Zvakanaka, zvino chinhanho chepamweya cheRaodhikiya, kereke yepanyama, tichati amen kune izvozvo, togamuchira zviratidzo zvavo. Tinoziva kuti zviratidzo zvose zviripo chechi iri muRaodhikiya. Tinozviziva. Tinoziva kuti nyika iri muchinhanho cheSodhoma. Ndizvozvo here? Tinozvigamuchira izvozvo. Ko, totii nezvechiratidzo chaAbrahama, uyo akamirira mwanakomana wevimbiso? Ndicho chaive chiri chimwe chacho. Rangarirai, vaive neSodhoma kumashure uko, vaive nemutumwa wavo, uye Abrahama aiva nemutumwa kwaari. Abrahama aive akamirira zuva nezuva kune chinhu pose chaisagona kuzomboitika. Sara aine makumi mapfumbamwe, iye aine zana. Maererano nevimbiso yaMwari, aive achakangomirira pakati pekutsoropodzwa kwose, aive akamirira mwanakomana uyu. Saka ndizvo mutendi wechokwadi achiri akangomirira mwanakomana uya akavimbiswa kuti adzoke. Cherechedzai mwanakomana ave kuda kusvika, aive nechiratidzo chaakapiwa. Ko, chiratidzo chemwanakomana ari kuuya hachisi here kuzozarurwa kumbeu yeumambo yaAbrahama yakamirira mwanakomana weumambo zvimwe chete sezvazvakange zviri kuna baba Abrahama pamusoro pemwanakomana wepanyama? Ndizvozvo chaizvo Jesu akataura kudaro ano muna mutsvene Ruka 17:30. Nguva iyi isati yasvika kuti mwanakomana wemunhu achazarurwa sezvaakaita mumazuva eSodhoma, Sodhoma isati yaparadzwa. Zvino tave kutarisira chiratidzo. Zvino ngatitorei zvinhanho zvenguva sezvazvaiva muSodhoma. Cherechedzai, vose vakaenda ndokupinda muSodhoma pasi rose. Ndinofunga mumwe nevatungamiri nezvemabhaisikopo akaisa mufananidzo kwete kare, uye ndakatoriona rainzi Sodhoma. Kana mukazoriona, hapana zvimwe zvekusara kweizvozvo. Chimboritarisai zviro kwazvo mufananidzo wakanaka kwazvo weUnited States. Nhasi uno Hollywood chaizvo izvo, mhando imwe chete yematsekero nezvimwe zvose zvavaiita nguva iyoyo, ungano huru dzokudhakwa nezvimwe zvose zvinamato zvakatsauka zvevanhu vachinzi vanamati. Cherechedzai, zvino Sodhoma aive nechapupu, uye aive muchinda ainzi Roti, aive mwana wemukoma waAbrahama. Zvino Abrahama haana kuenda kuSodhoma iye nepoka rake. Aive ane poka guru pamwe chete naye raikwana kurwisa pose madzimambo gumi nemaviri nemauto avo. Saka aive neboka guru pamwe chete naye. Zvino aive agere hake pasi Pemutwe muoki, zinuzua, apo, zinuzosa, zatenge zisiri, kumufambira zakanaka, apana, haileni chokuita naye, asa zakadaro, ainge achiri akabatirira pavimbiso, iyoyo, tarisai iko zvino nepejo, tisatitavara. Pakange agere ipapo, pakauya varume vatatu vachifamba, vakananga kwaari, vaviri vavo vakaenda musodhomu, vakaparidza evangeri kwavari kuti vabude kuna Roti, ndizvo here, asi mumwe chete, akasara naAbraham. Cherechedzai, uyo akasara naAbraham, aiva mwari pachake, vamwe vacho, vaviri, dzaive ngirozi, vatumwa. Zvino zasi, uko musodhoma, hadzina kuita zvishamiso, kunze kwekuva pofomadza, zvino kuparidzwa kweevhangeri, kunogara kuchiva pofomadza. Zvino tarisai, mamiriro ezuva iroro, pane chechi yepanyama, nguva dzose muhutatu, sekutaura kwandakaita usiku hwapfuura, mwari anomiririrwa. Pakange paine vaSodhomu, vaRoti, nevaAbraham. Zviri pachinzvimbo chimwe chetecho maniro ano, nyika igere saizvozvo. Regai ndikubvunzei chimwe chinhu. Tarisai pane mamiriro ezvinhu aya zvino. Abrahama akadana murume uyu waitaura naye Elohim. Izwi rechiHebheru rinoti Elohim rinoreva kuti uyo akazvikwanira iye ari wemunazienda nakuenda wacho. Elohim, mwari pachake, pakutanga Genesis 1, yakati, pakutanga mwari, tora izwi rechiHebheru ipapo, pamwe, kana, rechiGiriki, waro. Pakutanga Elohim, akasika denga nenyika, pano iye, muna Genesis, tingati pana 22 pano, iye anoti zvakare, kana tingati pana 20, akati, uye, akadana zita remurume uyu, Elohim, sei akazviita, mwari, akamiririrwa munyama yemunhu, ndokugara naAbraham, akadya sangwe jemhuru, achingwa mukaka, akadya chingwa, mwari pachake, achibva anyangadika pamberi paAbrahama. Asi, akamupa chiratidzo, cherechedzai, zvino chiratidzo ichi, chaive chokuti, aive akapira musana wake kutende. Zvino rangarirai, Abrahama, zita rake rainzi, Abrahama, mazuva mashoma zvisati zvaitika, Sara, aive Sarai. Kumashure kwacho, S-A-R-A-E, achizove S-A-R-A-A-B-R-A-M-A, akazove A-B-R-A-H-A-M-A, Abrahama, zvinoreva baba vemarudzi. Zvino, chinyatso cherechedzai nepedyo pano, tiri kuzoona mamiriro akaita nguva iyi. Kati gere mairi, sekuudzwa kwatakaitwa naJesu kuti titarisire mamiriro aya. Takaona zvimwe zvacho zvose zvakanaka. Zvino, ngatichionei mbeu yeumambo, mamiriro ayo avanofanirwa kuona. Zvino murume uyu akati, Abraham, mudzimai wako Sara aripi? Zvino, Abraham ndokuti, ari mumutende kumashure kwenyu. Zvino aive asati ambomuona. Ko akaziva sei kuti zita rake raive Abraham? Ko akaziva sei kuti zita remudzimai raive S-A-R-A? Abraham, mudzimai wako Sara aripi? Ndokuti ari mutende kumashure kwenyu. Akati, ini chisazita singwi, ndichakushanyira maererano nevimbiso. Mudzimai wako achava nemwana wacho. Wakavimba neni? Zvino, ichaita kuti zviitike. Zvino Sara ari mutende, kumashure, achiteerera zvokubirira, kana kunzwa, achibirira, chero zvamungazvidaidza, achiteerera nomutende, akasekera mumwoyo. Zvino ndokuti, zvino, ini, chembere yakaita senyu, kuva nemufaro, naishe wangu, zvino naiye achemberawo, zvakare, kunze uko, ane makore zana, okuberekwa. Apo, izvi, hazvina kuitika, kwemakore mazhinji akawanda. Zvino, murume, M-U-R-U-M-E agere ipapo achidya ari munyama yemunhu, achinwa nokudya semunhuwo zvake, aine guruva pambatya dzake uye aive neguruva patsoka dzake. Zvino Abraham akadzigeza, mwari pachake akatarisa-tarisa iye ndokuti, ko Sara asekei? Shure mutende achitaura izvi, aiziva, aigona kunzvera pfungwa dzaSara ari mutende kumashure kwake. Ndizvo here? Zvino, apo mbeu yeumambo yaAbraham payakauya panyika, chiratidzo chipi chaakaratidza? Mwanakomana wemunhu, Simoni akauya kwaari rimwe zuva, Andrea akauya naye, akati, zita rako ndiSimoni, uri mwanakomana waJonasi. Iye akati, munoona, zvakamuita mutende. Firi paripo. Akaenda ndokunotora Natanaeri akadzoka akati, "Uye uone murume uyu watakawana Jesu weNazareta mwanakomana waJosefa." Akati, "Zvino mira zvishoma, ani chakanaka chingabude here kukupengereka kwakadaro?" Akati, "Uya uone." Zvino pakauya Firipo muhupa waJesu pamwe chete naNatanaeri, Jesu akatarisa kwaari ndokuti, "Tarirai muIsraeri asina nduru." Akati, "Rabbi, ko makandiziva rini?" Akati, "Firipo asati akudana, wanga uri pasi pemuti ndakuona." Akati, "Rabbi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsraeri." Paya mudzimai uya muduku patsime ari muchinhanho chake chehunhu hwakashata akauyapo mukuratidzika kwakadai kuti achere mvura. Jesu akanga atuma vadzidzi vake kunotenga zvokudya. Paakauya kuzochera mvura akati, "Ndiunzirewo chokunwa mudzimai." Iye akati, "Hazvisi patsika kuti iwe utaure izvozvo. Tine rusarura pano. Zvino imi maJudha hamune nechokuita nesu vaSamaria? Hatine nechokuita neni." Akati, "Asi mudzimai, dai waiziva wauri kutaura naye, waindikumbira chokunwa, ndaikupa mvura, hauzouya pano kuzochera." Akaona paive nedambudziko rake kuti raive chii. Akati, "Enda unotora murume wako modzoka pano." Mudzimai ndokuti, "Handina kana murume." Iye akati, "Wataura chokwadi, wakambenge uine vashanu, uye uyo wauri kugara naye zvino haasi wako." Akati, "Changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Tinoziva kuti kana Mesiya achinge auya achatiratidza zvinhu izvi." Jesu akati, "Ndini iye." Pane izvozvo akamhanyira muguta ndokuti, "Uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Ko, handiye Mesiya wacho here? Tarisai, akaita izvi pamberi peMajudha nevaSamaria, asi vete kumarudzi." Marudzi, isu vanhu taive tiri mahedheni kumazuva iwayo. Mamwe marudzi takatakura nduni pamusana pedu zvinamata mipunzo. Isu takanga tisingatsvake Mesiya, anongoonekwa bedzi kune avo vari kumutarisira. Zvino tinofanirwa kunge tiri kumutarisira, asi avo vaiti vari kumutarisira chechi pachayo vakaona izvi zvichiitwa vakati, "Uyu ndidhiabhori, uyu muuki Bherizebhabhu." Zvino Jesu akati, "Chivi ichochi vanochiregererwa nokuti akanga asati afa, asi ndokuti rimwe zuva Mweya Mutsvene uchauya woita zvimwe chetezvo." Zvino ukangotaura shoko rimwe chete uchipesana nawo hauzomboregererwi. Ndiro zuva rino iri apo shoko rose rinofanira kubatana pamwe chete. Kutaura shoko rimwe uchipesana nawo haufi wakaregererwa munyika ino kana nyika inotevera. Ndiyo yaive mbeu yehumambo yaAbrahama. Zvino pano mbeu yehumambo yaAbrahama iyo yakauya nokuda kwekuziviswa kwemurume uya akanga akagara ipapo naAbrahama, akauya kuzoratidza kuti aive Mwari mumwe chete, achivimbisa muzuva ranhasi sezvazvaiva mumazuva eSodhoma. Ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana womunhu, apo paanenge achizvizarura pachake semwanakomana wemunhu. Amen. Rino ndiro zuva rekuti rugwaro urwu ruzadzikiswe. Tarisai mamiriro ezvatiri nhasi uno. Tarisai kune chechi apo mwanakomana waMwari. Tarisai kune zuva rakadzimaidzwa. Tarisai kune zviprofita zvose. Zvino chinhu chinoshamisa, vaenzi vedu vatove pedyo kana mamiriro acho achifanirwa kunge akaita sepaSodhoma. Vaive nevatatu vavo vakauya, varume vatatu vaionekera vakatumwa kubva kudenga. Tinozvibvuma izvozvo. Vatatu vavo, mumwe akasara naAbrahama, vose vakabva ikoko, asi mumwe akasara naAbrahama, vamwe vavo vose vakadzika kuSodhoma. Ndizvozvo here? Zvino Abrahama akanga aine zita rakashandurwa kubva kuna Abrahama kuve Abrahama. Chokwadi, hapana kana nguva apo nhoroondo chechi yemunyika yakambova nemuvhangeri akamboenda kwairi aiva nezita rinopera na HRM kusvikira zuva rino. Billy G R A H R M. Handizvo here? G-R-A-H-A-M. Mavara matanhatu. A-B-R-A-H-A-M-A. Mavara manomwe. Asi G-R-A-H-A-M. Mavara matanhatu. Inova nyika, munhu, maona. Tarisai kuti ndiva nani vakaenda kunze uko nhasi uno? Ndivo vatumwa vakabva kudenga. Pane munhu here pasi pano anoparidza zvokutendeuka zviri pachena saBilly Graham? Pakambova here nemunhu akambova nerunziro huru kwazvo pavanhu saBilly Graham? Hakuna akambovapo pasi rose murume Billy Sunday nevakadaro vaive muno muUnited States, asi Billy Graham anozivikanwa pasi rose. Tarisai kwaari kudana kubva muSodhoma. Zvino ane mumwe wake waanofamba naye ipapo kuchechi yePentecost, Ora Roberts. Ko, boka rakasanangurwa imhando yechiratidzo chavanofanira kuona chii chavanofanirwa kuva nacho haleruya kuchava nechiedza munguva yemadekwana nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa nhasi uno vimbiso yamwari yazadzikiswa tinoziva kuti ichi ichokwadi ari pano manheru ano sezvaaive kareko zvino kuzviparidza izvo chandataura nguva yapfuura kana ukaparidza chimwe chinhu uye chiri chokwadi cheevhangeri zvino mwari vanotosungirwa kuzvisimbisa izvozvo ichokwadi here zvino kana zvakadaro regai mwari akanyora shoko regai mwari akaita chiprofita regai mwari ari mwari weshoko auye aratidze kuti achiri mwari apo Eriya akakwira mugomo achitarisa Erisha akaenda achitarisa Eriya ndokuti ndinoda mugove wakapetwa kaviri zvino hanzu yaive iri pana Eriya yakawira pana Erisha akafamba achidzika ndokupeta gumbezi iri ndokurova rwizi ndokuti aripiko mwari waEriya zvino chinhu chimwe chete chakaitika kuna Eriya chakaitika kuna Erisha zvino evhangeri imwe chete simba rimwe chete mwanakomana wemunhu mumwe chete aive zuro nhasi uye achave nokusingaperi vahebheru 13:8 munozvitenda here zvino ndinokubvunzai handikwanisi kuva iye asi iye ari pano isu tingori bedzi vatakuri vamwe venyu imi vanhu muri kunze uko muri kurwara nokutambudzwa muchiziva kuti handikuzivei regerai mwari zvino kana ndikakwanisa kuzvininipisa zvakakwana imi namatai mukumbire mwari ini handifungidzire hakuna kadhi rekunamatirwa muchivakwa chino ririko here kwete handifunge hatina kumbopa makadhi ekunamatirwa tichava nemusangano wokunamata kana kupodzwa kwevarwere kuchechi asi imi namatai zvino unoziva kuti ini ndiri mutorwa kwauri munoona imi munondiziva Jeffersonville handidi vanhu vanobva muJeffersonville kuti vadaro ndinoda vanhu vekure vanobva kumwewo munoona kana mwari vachiri kuzarura munoona kuti achiri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi iita sezvakaitwa nemudzimai mudiki akapfuura nepo achibva ati ndinotenda murume uyu aive nedambudziko reropa achibva ati kana ndikangobata mupendero wehanzu yake ndinotenda kuti ndinopora ndizvozvo here nekuda kwekutenda kwake zuva iroro rugwaro rwakazadzikiswa akasunga mwoyo wevakaputsika mwoyo ndokupodza vanorwara nezvirema paakangobata hanzu yake ndokufamba achibuda ndokunogara pasi akatendeuka ndokuti ndiana ndibata ko akamboziva sei kugungano guru revanhu zvichida vakapetwa zviri makumi matatu avo vari pano manheru ano zviuru zvavo ko akazviziva sei akati ndiana ndibata haana kuzvitaura izvozvo kuti ange achimbotaurawo akazvitaura nokuti chaive chokwadi zvino akati ndiana ndibata ipapo akabva angotarisa kwese kwese ndokuona mudzimai muduku uya aive agere kana kumira angava mamiriro api aive maari ndokumudza kuti dambudziko rake reropa rapera uyu aive ari Jesu zuro uyu ndiye nhasi munozvitenda here handikuzivei mwari vanoziva asi mune marwadzo parutivi ari kukunetsai ndizvozvo makagara ipapo muchinamata pamusoro pazvo ndiri mutorwa kwamuri tiri vatorwa mumwe kune mumwe simukai kana zviri izvo handikuzivei murume uyu ari mukona umwe murume wechidiki uyu une zvakare pahuro pasina kumira zvakanaka ndizvozvo chaizvo uri kunamata pamusoro pazvo uri kungohuta nokuda kwechimwe chinhu uchatofanirwa kusiya shumiro nokuti uri mushumiri une zvimwe zvokuita zvaunofanirwa kunoita ndizvozvo chaizvo unotenda kuti mwari anoziva kuti ndiva ani here mufundisi vasmith zvino endai mugopodzwa jesu kristu akupodzai endai henyu kumusangano wenyu pauro penyu hapachazo kunetsai ndiani waabata pane murume agere shure kuno ari kutambudzika ane bundu pabapu rake rekuruboshwe haadaro haasi wemuno wakambove mushandi wemumugodhi ndizvozvo chaizvo ndiri mutorwa chaiye kwauri kana zviri izvo zunguza ruoko rwako Bundu riri mubapu rako rekuruboshwe uye iwe watomirira kunovhiwa izvozvi. Ndizvozvo here iwe hauve kuno unobva kunze kweguta unobva kuVirginia. Ndizvozvo unotenda kuti Mwari vanoziva kuti ndiwani vamichewo. Ndizvo chaizvo, endai kumba munopora. Jesu Kristu anokupodzai. Bvunzai murume wacho, handisati ndambomuona muupenyu hwangu anga akagara apo achinamata. Nhasi uno rugwaro urwu. Pano pane mudzimai agere kumashure kuno, shure kwangu, saSara ari mutende ari kunamatira mwanasikana. Simuka, mwanasikana hasi pano, ari kure mwanasikana wacho. Uye uri zvimwe chete sezvazvaiva apo. Mumwe mudzimai akauya kuna Jesu aive nemudzimai aitambudzwa zvakanyanya kwazvo nedhimoni. Mudzimai wacho ari musikana akagarwa nemadhimoni. Haazi pano, anobva ku munobva ku North Carolina. Munozvitenda here? Uye ndezvechokwadi, handizvo here? My orders, unogona kuenda kumba. Kana mukatenda nemwoyo wenyu wese, muchawana mwanasikana wenyu seakawanikwa apo Jesu Kristu mumazuva akare akati akapodzwa. Nhasi uno rugwaro urwu, chiratidzo cheSodhoma, chiratidzo chembeu yepamusoro, chiratidzo chechechi yepanyama. Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa pakati penyu. Munozvitenda here? Munomugamuchira here iye zvino semuponesi nemupodzi wenyu? Simukai netsoka dzenyu mumwe nemumwe wenyu moti, ndinogamuchira kupodzwa kwangu, ndinomugamuchira semuponesi wangu, ndinomugamuchira samambo wangu. Mumwe nomumwe mira netsoka dzako. Nhasi uno teererai shamwari. Akaverenga gwaro ndokudzosera Bhaibheri kune mupurisita. Zvino ndokuti maziso ose evanhu akange akatarisa paari, zvino akabva atarisa kwavari ndokuti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Ndaverenga gwaro pamwe nehumbo dozen kana kupfuura kuti tave kurarama muzuva rokupedzisera chizvarwa chichaona Jesu Kristu achidzoka panyika. Zvino ndinoti kwamuri manheru anhu zvakare, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu. Imi muri muTucson, imi muri muCalifornia, imi muri muNew York, vari panhethe nyuro dzefoni, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa mumaziso enyu. Ngatifarei nokupembera, nokuti muchato wegwayana wasvika, uye mwenga wake azvigadzirira. Ngatisimudzei maoko edu timupe mbiri imi vanhu vose. Mwari vakuropafadzei.